Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 15, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana vatanhatu vepachikoro cheTynwald muHarare vanoshaya mutsaona yemumugwagwa kunyanga, vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vachinzi vakakuvara mutsaona iyi. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanonzi vashanyira mumiriri weZengeza West muParamende, vari mutevedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala, pamwe nedzimwe nhengo dzebato reCCC dziri muusungwa kuChikurubhi. Asi mutauriri wemhuri yekwaScala vari Gweta vaFred Masarirevhu vanoti vaScala vakataura kare kuti havasi kuzosangana navamwonzora. Mutambi wetsiwa wechidzimai kuda kwache Chiwandire anosimudza mufaro munyika mushure mekudzivirira pamwe nekuramba aine bhande rake reWBC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana vatanhatu vepachikoro cheTynwald High School muHarare vakashaya nezuro manheru, vamwe makumi matatu nevapfumbamwe kusanganisira vashandi vakakuvara, zvichitevera tsaona yebhazi rechikoro ichi kuJuliusdale kunyanga nezuro manheru. Mapurisa anoti tsaona iyi yakaitika mushure mekunge mutyairi webhazi akundikana kuramba ari mumugwagwa, zvakaita kuti bhazi ribeuke uye rikunguruke padinha richidzika pasi. Gwaro raburiswa nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati rinoti pavana vakashaya vashanu vavo vasikana uye mukomana mumwe chete. Vakakuvara vanonzi vakaendeswa kuzvipatara zvinoti Nyanga District Hospital neVictoria Chitepo Provincial Hospital kwaMutare. Kanzura weward 16 muHarare West vaDenford Ngadzore vanoti muwadhi mavo mune vana vatatu vakashaya mutsaona iyi, uye nharaunda yavo iri kuchema panguva ino. Ngatinzwei hurukuro yataita navangadziore pamusoro penyaya iyi.
It is very unfortunate. Pakaita tsaona vana vaenda kutrip vana vepaTynwald High School kunyanga. So tine nhamo dzinokwana kuita nhatu mucommunity yeHarare West. Two dziri muward mangu, which is Matidoda nekumadokero. Then the other one iri kuward 41 kuBluffview kwakanzira kaDzombe. But here Harare West constituents. So zvinhu zvakaita chose.
Vana vanga vachienda kutrip kunyanga. Ende kutrip uku itrip yekuti vana vadzidze vachirefresha. Vaziva nzvimbo dziri munyika mavo. Ende vabereki pavanotopisa mari dzetrip vanenge vaine andispend yekuti vana varefreshe kubva kumabhuku vanenge vachiita zuva nezuva.
Urongwa hupi hwamaita sevamiriri kubatsira mhuri dzawirwa netsaona iyi?
Taita urongwa hwekuti izvo MP Mamombe nakanzira kaDzombe tikwanise kubatana necommunity kuchema nezvaitika zvi munharaunda medu. So mangwana manheru sesande tichaenda kunhamo dziri nhatu, tichienda kuevery funeral Matisoda, toenda kuBluffview, toenda kumadokero. Then musi wemande tichazivisa zvakare kuchikoro cheward 15 ichichetinori secondary school naonarebwa hamauswa MP Warren Park.
Tiri kuona kuti tsaona iyi yakaitikira kunyanga. Maitawo here urongwa hwekuti muende kunoona vana vati kunzwa vanzi vari muzvipatara kunyanga ikoko?
Urongwa hatina kuita hwekuenda kunyanga kuchipatara. Vataita nezvokuti izvo takwanisa kulaya vana variko vanova vatungamiri vemakanzuro veko kuti vaasiste kuti vanhu vanokwanisa napo. So tatina makanzura vedu ekunyanga nevamwe vemarisati kuti vaende ikoko vatibatsire nevakuti vafeedback. Vamwe vari kudischargwa, vamwe havashiri muchipatara. But tingana zvakakonzera tichaita zvakare.
Pane vamwewo vari kuchema vachitaura kuti dai paitwa mitemo inorambidza mabhazi echikora yekuti anga achifamba kusiku. Imiwo sevanhu vanobata nyaya dzemitemo, munotiwo nenyaya iyoyo?
Nekuti mabhazi echikora ekumatrip akape masikati atingi mitemo ndokusapota.
Vanga vari kanzura weward 16 mudunhu reHarare West vaDanford Ngadzore vebato reCitizens Coalition for Change vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vanonzi vashanyira mumiriri wezengeza West muparamende, vari zvakare mutevedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar, pamwe nedzimwe nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dziri muusungwa kujeri rechikurubhi nhasi masikati. Mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muMDC vachengetai Guta vanoti sebato vakaona zvakakodzera kuti vashanyire vasungwa ava vachivasimbisa munguva yavari muusungwa. VaGuta vanoti vaMonzora vakanyorera vakapiwa mvumo iyi yekuenda kunoona vasikala nebazi rezvemitemo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mutungamiri wedu vaDouglas Monzora, President Douglas Monzora, nhasi vakwanisa nekuti vakapiwa mvumo nezuro rugwaro rwakabva kuMinistry of Justice kuti vanokwanisa kuti vange vachiona vasikala. Saka nhasi vaenda vakanokurukurana navo pamwe chete nevamwe vakasungwa vekunyatsime. Tavaona munguva dza 1 o'clock nhasi masikati.
Tambotaurawo neGweta riri kumirira mhuri yekwasikala vaFred Masarirevhu vachiti vasikala vari kuti havasoda kuonana navaMonzora. Chii chazoita kuti vaMonzora vanga vachikwanisa kuona vasikala?
VaFred Masarirevhu havasivo vanotipa mvumo yekuti tiende kunoona vasikala. Tinoenda kune vanenge vari munzvimbo kana kuti vane simba rekuti ndo vanokwanisa kutendera vashanyi vanoshanyira vasungwa mutirongo, havasi vaMasimirevhu. Dai vasikala vakanga vasingadi kuona vanhu vanobva kuboka rekwedu kana kuti utungamiri waPresident Douglas Monzora, tingadai takazvirayirwa patakakumbira tichikumbira mvumo nekuda kwekuti vasikala vakanga vaudzwa kuti kune vanhu vanoda kuti vakuonei vakanga vazvitendera. Ndokusaka tasimudzira kuti tiende, hatina kuzeza kuti tiende nekuti tanga tichiziva kuti vanga vakatarisira kuti vatione.
Saka zvii zvakurukurwa pakati pavasikala navaMonzora?
Pari zvino hatikwanise kuti tinyanye kukurukura nezvazvo nekuda kwekuti isu tine muono wekuti haisi nhau yekuti inoda kuti ikurukurwe pajekerere.
Pane vari kuti vaMonzora vave kutora mukana wekusungwa kwavasikala kuti vanga vachiwana mbiri mune zvematongerwo enyika kana kuti political mileage. Munoti nemaonero iwayo?
Isu sevanhu vanotenda mudemokirasi tinoti vanhu vanobvumidzwa kufungawo mafungiro avanoita kana kuti kutaura matauriro avanenge vachiita. Asi vanenge vachitaura vachidaro isu hatiwirirane navo. Tinoti kwete hazvisiri izvo zvatiri kuita vasikala. Tinofanira kuti tisete kana kuti tiise chimiro chichazogona kuyemurika navamwe vanhu vose.
Vanga vari mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko mubato rinotungamirwa navaDouglas Monzora reMDC vachengetai Guta vari parunare muHarare neStudio 7. Asi mutauriri wemhuri yekwasikala vaFred Masarirevhu vanoti semaziviro avo uye semashoko avakaparura nezuro, vaMonzora havana kusangana navasikala vachiti vasikala vakataura kare kuti havasi kuzosangana navo.
Nyaya yekuti vaMonzora vaida kunoona vasikala yakatanga kufamba nezuro. Zvakangonakirawo kuti musi wayakatanga kutenderera vasikala vakenge vari kukoti. Saka vakazvinzwira vega kuti ndo nyaya yanga iripo. Saka zvandakataura izvozvo nezuro ndizvo zvakataurwa navasikala. Ndazoenda zvekare kunovaona nhasi kubva kuma9 kusvika kuma12 ndichitaurwa navo. Vakangotaurawo vachiti pari zvino havana kugadzirira, havasi redi kuti vasangane navaMonzora.
Zvikonzero zvipi zviri kuita kuti vasade kusangana navaMonzora?
Vane zvikonzero zvavo zvavapa, asi semutauro wandakaita nezuro hapana chavataura muzuva ranhasi chakatisiyane nezvavakataura nezuro. Uyezve chimwe chikonzero ndechekuti vasikala izvezvi zvavasi kunyatsokunzwa zvakatinakei, saka vasine posi nekuti vangange vachikwanisa kunge vachionana nemunhu muzuva ranhasi.
Tiri kunzwawo zvakare pane mamwe mashoko amakaburitsa imi muchitaura imi kuti vasikala vari kutya kusangana navaMonzora vachityira upenyu hwavo. Mungajekesa ipapo?
Ndomutauriro wakaita vasikala nezuro, vakangotaura vachiti pachurungu. I have some security reasons. Do mutauro akaita iwao kusazoziva. Semtauro ndakaita kuti chavaita ora chavacho achitichiwo chaicho ndechipi. Asi ndo mutauro wakaita vachitaura nezuro iwao. Muzwara nasi vataura vakati havasi kukwanisa kuona any visitor muzwara nasi.
Tisharisawo kumhuri yamunotaura makamirira vari kutambirawo sei urongwai hwekuti vamonzera vashanyire vasikala kujere.
Handina kunge ndakwanisa kuti nditaure nevekumhuri nekuti nyaya yacho yaita agents saka ndanga ndangoti kunotaura naivo vasikala saka position iyoyo yataurwa iyoyo ndo inovazve icharamba ichimirira futi yekumhuri kwavasikala.
Mutauriri wemhuri yekwasikala vaFred Masarerevhu vanovegweta vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pakistan yazivisa nhasi kuti yasvitsa kupokana kwayo zviri pamutemo kuAmerica zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ekubvunzurudza pamusoro pekuchengetedzeka kwezvombo zvenyuclear zveIslamabad. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemi Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro negwenyambira uyezve vari munyori wemabhuku muzvare Francisca Mandeya vanova chizvarwa cheZimbabwe chinogara muCanada. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti bhuku ramakanyora rinonzi chii?
Zita rebhuku rinonzi The Behold Thy Son, an African woman's journey to dismantle patriarchy and to live a life of equality, love and freedom.
Makafunga sei kunyora bhuku iri?
Bhuku iri ndakafunga kuti ndoda kudzidzisa mwana wangu mukomana akazvarirwa kuZimbabwe, mukomana mumwe chete mumba mune vasikana vaviri. Ndaida kuti mukomana uyu ave murume anobata vasikana nevakadzi zvakaenzana, kungave kubasa, kungave kune dzimwe nzvimbo dzinongosangana vanhu muupenyu, kuti angoono vakadzi sevanhu. Kana acharora abate mukadzi zvakanaka, kubasa aono vakadzi kunge vanongona basa zvakangofananawo nevarume. Ndakanga ndarwadziwa neupenyu hwangu kubvira pakuzvarwa ndichipiwa zita rekuti ndaizivei nekuti kwaidiwa mukomana. Saka unobva wangoziva kuti semwanasikana hauna chiremera chakafanana nemwanakomana. Choenda kuchikoro urohwa nevakomana kunzi uri kundikundirei uri musikana. Asi inini handisirini ndakazvisika kuti waitozviroverwa zvokunzi wandikundire chii uri musikana. Kusekondari school kwakubvumburudzwa kubatwa miri usingadi, kwakunokomplain zvonzi ndozvinoita vakomana. Saka ndakaona kuti upenyu hwevemwanasikana nenzira yandakanga ndafamba chero mukuroorwa kakutambudzika kandakaiita semunhukadzi nekuzochengeta vana ndiri ndega, ndaitya kuti mwana wangu mukomana ndozvaachaita here vakadzi. Kana akadaro achazova murume achafara here? Achazova murume anotya Mwari here? Ndehunhu hwandaiona hunoitwa nevarume vazhinji, kwete vese, nevakomana nevarume, kurova vakadzi kuitira vakadzi utsinye, kungoshora nekuda kukontrola kontrola kana kuvauraya kana varambwa. Izvozvo hazvisizvo zvinhu zvandaitarisira kuti ndingafarire mwana wangu akaita, asi kwete mwana wangu chete.
Tomboti pane vamwe ana amai vane vana vavo vakomana vakateerera, zvii zvamungavayambirirawo zvidzidzo zvamunotaura mubhuku iri?
Zvidzidzo zvandinotaura ndezvekuti vana amai tine simba rerudo, ngatidzidzisei vanakomana vedu kuti vabate vasikana nevakadzi zvakaenzana. Vanobva mukati memiri yedu, mukati medumbu raamai. Ndo imba yekutanga yemukomana. Amai vanogona kudzidzisa mwana wavo mukomana kuti hapana chakaipa kusuka, hapana chakaipa kuwarira mubhedha, hapana chakaipa kuchinja dhaipa kana mutambo wemwana, nekuti ndo kuratidza rudo. Tikadzidzira kubatsirana mukati memba mumabasa umu, ndo matinotanga kudzidzisa kuti vana vakaenzana. Remangwana remukomana akadzidziswa rudo rakajeka. Mukomana akadzidziswa kuti unogona kusimudza ruoko uchiti ndibatsirei kana kutaura kuti ndarwadziwa. Nekuti isu patinovadzidzisa vana vakomana vazhinji vana mai, mukomana acheme, mukomana ndiye baba, mukomana chakati tinovaremedza nezvakawanda. Wozotadza kutaura marwadzo. Ndo vana vedu vari kukura vakomana ndovari kunyanya kutambudzika nekuzviuraya. Nekuti havagone kutaura zvinotambudza. Saka sana mai ngatidzidzei kuti paubereki wedu kukudza kwatikuita vana zvii zvanga zvichigoneka kare nezvaasingagoneki tozvigadzirisa kuti vana vedu vagofarawo mangwana. Asi hatisi kungoti vakomana cheteka, vakomana nevasikana ngativadzidzisei kuti vakaenzana, asi madzidzisiro ndoanosiyana.
Vanenge vachida kutenga bhuku renyu kana kuona mabasa amuri kuita semunyori vanokuona ipapi? Vanotenga papi?
Vanogona kutenga paAmazon kana kundifonera inini kundibata paWhatsApp pa 867-222-0700. PaFacebook ndinotaura nezvebhuku iri, ndinoita malive ndinoridzambira papeji yangu yakanzi Francisca Mandeya.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Gwenyambira uyezve munyori wemabhuku muzvare Francisca Mandeya. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous nehurukuro dzaunopa dzinovaka. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu yatakaita svondo rapera namufundisi Richard Moyo vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, tichikurukura pamusoro pematambudziko ari kusangana nemhuri dzeZimbabwe dzakaroorana zviri kusvitsa pakuparadza michato. Svondo rapera mufundisi Moyo, takasiyira nhau yedu muchida kutsanangura nezvematambudziko amaita ari kukonzerwa nemari mukubetuka kuri kuita michato. Mungatsanangura here nyaya yenyu muchienderera mberi nayo?
Regai ndikukwazisei ndichitenda zvikuru baba Kandimiri nemukana uno nemi vatiri vese Studio 7. Tinokudai musara Jesu Nazareta kuve zvakanaka. Baba, zvichiwa nhau yemari yaputsa michato muzhinji, nyaya yemari yaita bopoto yasiya kurwa nokurwisana. Asi ndoda kudzidzisa zvikuru kuvana vamwari kuti mari ngaisava inokanganisai, nokuti shoko ramwari rinodudza rinoti murume achasiya mai vake nababa vake, mukadzi achasiya mai vake nababa vake, umwe namwe akanamatira murume wake vakava nyama imwe chete. Varume vakawanda vanodambudziko rokuti havapi madzimai avo mari, vanenge vachizvifungira ivo, zvinopesera madzimai mazhinji achifane nzara, achishungurudzika nokutambudzika zvikuru. Zvinoita kuti madzimai awa akazoitawo basa, akawana basa, akashanda, vanenge vaakutiwo yanguwo mari ndaakudawo kuzvidya ndoga, nokuti newe waimbondinyima yako.
Asi vanhu vanonzwisisa here kukosha kwemichato kana kwewanano, mufundisi Moyo?
Vamwe vanhu vakapinda muwanano vasingazivi chinonzi murume chii, mukadzi chii. Vakapinda muzvinhu izvi vachingofunga kuti chinonzi wanano chino chiri simbo. Wanano inoda kutsungirira, wanano inoda kuzvipira. Nokuti nhasi unotine matambudziko okuti vamwe zvokuti dai nguva zvayaiwanikwa, madzimai akawanda ari kuchema, varume vazhinji vari kugara nevana vevanhu mahara. Zvinozoita kuti vamwe vanhu vapedze vachiti aiwa, ini munhu anengambomuitiri vana nekuti ana kundiroora. Dziri nhau dzimwe dzatinetsa mukuyananisa mumamarriages, mukurwa. Unosvikonzi ndingamuzvariri vana uyu nokuti aana kundiroora. Woona kuti zvichikwa kana pakadaro panongodo kuti zviitwe. Saka varume munofanira kuroora vana vevanhu, uye futi kuwirirana mumereji. Mereji ndokuzwa kuti murume murume, mukadzi mukadzi, musanyengerwa nemashamwari.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vana veZimbabwe vapinda muhumbavha nekutengesa zvinodhaka. idambudziko ramungati rakakura here iri muSouth Africa.
Hongu baba kandimiri mabvunza mvunzo wakakosha zvikuru wakanaka. Vana veZimbabwe vapindwa nombavha wakanyanya zvikuru wokutengesa madragi nezvinodhaka nokubira vanhu kuba motokari nokuita zvimwe zvinonyangadza mukati menyika ino. Saka tinodokumbira mweya waMwari kuti upindire mukati vana veZimbabwe vabve mumbavha nokuti madzimai nevarume apasina pauchasiyanisa umbavha waone kuti madzimai nawo ari kubawo ari kutengesa zvinodhaka nyaupe nemadraga mwachinda nayo kune dzimwe nyika vamwe vachipisira vasungwa.
Saka imi muri kugadzirisa sei matambudziko osaya?
Baba nyaya iyi straight serula. Tinogadzisa nhau idzi nenzira dzakanaka kwazvo kuti kana murume akandoshanda mari, mari yose yaanouya nayo ndeye pamba, inoronga zvepamba pamwe chete nemudzimai. Mudzimaiwo kana akandoshandawo mari yose yamai ndiye pamba, ya baba ndiye pamba, yonira pamwe. Zvinizvo zvotinogadzisa nazvo iri nhau yokuti tida kuvaka dzimba dzevana vevanhu kuti dzirambe dzichirarama nokuti mari matinofamba nematinopinda ingori nhau yemari. Saka nhau yemari tinogadzirisa vana vaMwari chiti kana murume nemukadzi vachinge vachishanda zvozvo vanoita ndizvo pamwe chete. Hakuna chinochamai kana chababa. Mari inofanira kuti ibatwe pamwe chete nokuronga pamwe chete ndozvinoita kuti vanhu vakaroorana vakure. Munati nokuti umwe anokaita mazvake emazvake marriage haina kwainosvika.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane nonguva vari muwanano kana vari kutarisana nekuda kutsemuka kwewanano dzavo kana kwemichato.
Tinoda kusiyira vana veZimbabwe vose vakaroorana kuti vachengetedze muchato yavo. Muchato unoda kuvimbana, muchato unoda kuvimba nezvauri. Regai kunyengerwa, vimba nechauinacho kuti kunyengerwa nezvimwe zvinhu nokuti mangwana unozochema. Musaita semapwa esadza anoti kana akanakirwa nemoto anojamba obuda kunze. Kana mapwa akabuda kunze kudzoka mupoto haachadzoki, zvinani riri jambiri riri mupoto. Saka vana veZimbabwe ndoda kundokukurudzirei, ndinokudai kuti mugare mumuchato yenyu, muwanano yenyu. Wiriranai mukati medzimba, vakai pamwe chete, rongai pamwe chete. Chababa ndechamai, chamai ndechababa. Imba yakadaro inofadza nokuti madzimai chaanoda kuda kudiwa nokupuwa respect. Varumewo chavanoda vada kudiwa nokupuwa respect. Vimbai nezvinokupai varume venyu, vimbaiwo nezvinokupai madzimai enyu. Imba dzinovakika. Kana tichitaura sesevafundisi tinoona zvakawanda, tinosangana nhau dzakawanda dzinotorwadza. Uye futi takutenda zvestudio 7 nenhau dzakadai dzamunotipa kuti tive tidzidzise. Tine nhau dzakawanda dzofanira kuti dzirambe dzichingodzidziswa.
Manga makateerera kuchizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, mufundisi Richard Moyo muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, mutambi wetsiwa wechidzimai kuda kwashechiwandire asimudza mufaro munyika. Musi uyo vateveri venhabvu vatarisanawo nemasemifinari echibuku Super Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chewandire akafadza nyika yese nechishanu manheru muchure mekudzivirira bhande rake reWorld Boxing Council zvine mutsindo achirova Zulina Munoz weMexico pamberi pechaunga chaisanganisira nyanzvi dzetsiva Charles Manyuchi nazvenyika Arifonso. Vaongorori vatatu vemutambo uyu vakapa chiwandire kukunda 96-92, 98-89 ne100-86. Izvo zviri kuratidza kuti chiwandire aive pamberi zvakanyanya mumutambo wemaraundzi gumi uyu. Chiwandire anoti chaunga chaive munhandare iyi chakamupa manyawi kuti ashingirire apo zvinhu zvaive zvave kuoma.
Vamwe yese nekuya kuzondisapota nekuti ndakatamba muZambia ndisina support zvaita kuti mutambo wangu unditire nyore. As I wanted to give up ndichionzwa mafans angu achitaura kuti aiwa kuda you can do it.
Vafadzwa nematambiro achiwandire. Mutevedzeri wegurukota rezvemitambo tsika nemagariro vatino machakaire pamwe namzvina bhizinisi vawikno chivayo vakavimbisa kupa chiwandire mari inoita iyo zvioro gumi zvemadhora ekuamerica pamunhu, zvichireva kuti achawana zviuru makumi maviri zvemadhora ekuamerica. va machakaire vakafara zvakanyanyisa nezvakaitwa nemutambi uyu.
Shakutengera pata pata, shakutengera motokari, shakutengera pokugara.
Murongi wemitambo yetsiva va Stalin Mau Mau vanoti zvaitwa naChiwandire zvaunza mufaro wakanyanyisa mumutambo wetsiva.
Hakuna rufaro runodarika rwatakawanarwo nezuro, ende tine tarisiro yekuti chii, mwedzi mishoma iri kuteera anenge achirwapo world title chai rakazara.
Chiwandire ari kuwana imwe mari inoita iyo zviuru makumi maviri zvemadhora yakavimbiswa nehurumende kuti ichatambidzwa anokunda mumutambo uyu. Kune imwe kambani yakazvimirira yakapa zvekare musikana uyu chiuru chemadhora ekuAmerica. Kokunda uku kwapa zvekare Chiwandire mukana wekurwira bhande reWBC regoridhe iro riri mumaoko aYamelitha Mercado weMexico zvekare. Mutambi uyu anoti aigadzirira mutambo wamunozi akatarisa kumberi kuna Mercado.
Mutambo uyu wakandikoshera zvisingaiti wandikuenda kunotamba. As I was preparing for this fight, I was not preparing for this fight. I was preparing for the other fight in Mexico.
Bhande regoridhe ndiro bhande repamusoro-soro muurongwa weWBC pasi rese, iro vakawanda vanongoita zvekurota. Zvichakadaro, kuchange kune machikichuri mumutambo wenhabvu mumandava stadium mangwana svondo, apo nhandare iyi ichatambirwa ngoma yemitambo miviri yemasemifinari echibuku Super Cup. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vapiwa mukana wekuona mitambo miviri yemhando yepamusoro-soro nemari yavanobvisa pagedhe kuona mutambo mumwe chete. Munguva dzekudya kwemasikati, Black Rhinos neBlue Chiefs dziri kusangana kurwira kutanga kuwana tikiti refinari yegore rino. Mutambo uyu uchateverwa nemumwe pakati peFC Platinum neHerentals. Zvikwata zvichakunda mumitambo miviri iyi zvichasangana mufinari iyo ichaitirwa kuBaba Field Stadium musi wa19 Gumiguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Aiwa, tinotenda zvikuru tichiti makorokoto kuna kuda kwaShe Chiwandire nekusimudza mureza wenyika. Ndo zvinoitika mumitambo, ende tinotarisirawo zvakare kuti vavimbisa kunge vachimupa zvavavimbisa vachange vachibudirira vachichengetedza zvivimbiso izvozvo. Sezvo nguva yedu yapera, regaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vana vatatu vepachikoro cheTynwald High School muHarare vanoshaya mutsaona yemumugwagwa yakaitika kunyanga, vamwe makumi matatu nevapfumbamwe kusanganisira vashandi vepachikoro vachinzi vakakuvara mutsaona iye. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanonzi vashanyira mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scholar pamwe nevamwe vebato reCitizens Coalition for Change vavainawo kuusungwa. Asi mutauriri wemhuri yekwaSikala vari Gweta vaFred Masarirevhu vanoti vaSikala vakataura kare kuti havasi kuzosangana navamwonzora. Mutambi wetsiva wechidzimai kuda kwaShe Chiwandire anosimudza mufaro mushure mekudzivirira bhande rake reWBC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina Gaino Gumede Saidi.
Soku isika disendaba ku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Siyabonga Jonga kanti miri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje. Abantwana besikolo seTeen World abayisithupha babhubhe izolo kusihlwa engozini yebhasi kwalimala phose abangamashumi amane 39. Umbukiso wesanganayi hlanganani walonyaka oqale ngolwesine kobulawayo ugqitshwe namhla abaphatheke kuwo besithi uhambe kuhle. Ngesikhathi kunanzwa usuku lwabomama bemaphandleni le International Day of Rural Women namhla, iningi labo likhala ngokungalingani kwamathuba abo labomama basemadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amapolisa abika ukuba abantwana abayisithupha abesikolo seTeen World babhubhe engozini yebhasi izolo kusihlwa enyanga lapho ukulimele khona phose abangamashumi amane. Amapolisa athi abalimele engozini le bagijinyiselwe esibhedlela senyanga leseVictoria Chitepo Hospital eMutare. Abantwana laba abasesikolweni seTeen World High School esiseHarare bebelubhekise enyanga kuhlelo lwabantwana besikolo lokwethekelela indawo ezitshiyeneyo zelizwe. Umtshayeli ubikwa ukuba wehluleke ukujika emgwaqweni yagiqika entabeni. Ekhuluma enkundleni yobulembu eTwitter, ummeli wesigabeni senyanga South edale lePhalamende umnumzana Super Mandi Wanzira uthe ulusizi ngomonakalo ongaka, ubonge izakhamizi zakulumango wenyanga lesigabeni seMtasa ezihle zazama ukuhlela abasinde kule ingozi, njalo labezimota ezithwala abalimeleyo zabahambisa ezibhedlela ezimbili. I-Studio 7 ikhulume ngengozi lelo mnumzana James Brown ohlala enyanga. Ukhulume njalo langezinye ingozi ezenzakala eZimbabwe.
Yes, ingozi eyenzakale enyanga yabantwana abakade besiya ku-trip from Harare ibidabukisa sibili. Ibingozi ethinte phose ilizwe lonke ngokuyinto ebuhlungu sibili.
Kungenziwani Mnumzana Brown ngombono wakho ukuthi ingozi ezinjengayonale zivikelwe?
I think in the future ama driver should observe ama signs, ama road signs, because where you need to engage to lower gears kumele ulandele wona lowo mthetho. Khona asika vikwazi ukuthi iphutha lona belingelomtshayeli kumbe belingayona ibhasi ebingalungiswa ngakuhle kumbe ngumtshayeli, kodwa inkalakatha imango leyana siyayazi, imango elezintaba, imango elamacaves. So kuyabumele lawe nxa unguwe uphethe imphefumulo yonke leyana oyabulaya ebhasini, ube ngumuntu lawe ozithonisisayo at every step of the way, ube ngumuntu oyaziyo ukubana nxa ususesibangeni esingakanani kumele wenze njani. Yes, bokuyingozi sibili njalo ilanga lengozi ungeke ulibalekele, but sikhala labo bonaba ababhujelweyo, especially the intelligence officer osebenzela ezCDC uMr. Hobe la ubhujelwe ngumntwana khonapho, sikhala ndawonye.
Amapolisa lama emergency services asingathi ama-ambulance labanye nje kade benceda, ungathi bafike ngesikhathi ebesifanele yini? Basheshile bafika na?
Iphutha loneli bazamile sibili abe-emergency services ukuthi bezame ukufika ngokushesha. Abama-ambulance bagijimile basithola usizo, abathole usizo and then bazobuya lama police labo babuya bancedisa sibili ngesikhatshana lowo babe bevela esibangeni esingani side kodwa bazamile sibili as compared to kwezinye izikhathi whereby uyathola ukuthi akula not even la one motor station. So sikhala labo laba abashiywe ngabantwana.
Umnumzana James Brown uhlala eNyanga eManicaland. Umbukiso wesangana ihlanganani walumnyaka oqale ngolwesine kobulawayo ugqitshwe namhla. Lanxa babephatheke kuwo bethe uhambe kuhle okwamagama, izakhamiza kobulawayo zithi kumele lazo zaziswe nxa kusenziwa inhlelo ezinje ukubana lazo ziphatheke. I-Studio 7 ixoxe lo mnumzana Thembelani Dube, omunye wabaqondisi bebulawayo Progressive Residents Association, ngalolu daba.
Umbuthano wehlanganani sanganayi wechumi lanhlanu uhlanganelwe ngabantu aphosa abadlula 270 okuyilinani elikhulu kakhulu ngoba becatshangela ukuthi ungaba ngabantu abangu 250 makampanies angu 250. Khonokana ke kwenza ukuthi kube kuhle kulabi kakhulu abakutourism industry ngoba bazaba lezethekele ezafinyelela ezindaweni zabo abazahlala khona, khonokana kudala ukuthi ibhizinisi yabo lawo njani ithuthuki siya phambili. Njalo kwenza ukuthi iZimbabwe ibulawayo kakhulu yazakale ilizwe lethu ligcina lisazakala kakhulu kakhulu idolobho lakobulawayo, idolobho lamakhosi lamakhosikazi. Khonokhana ke kuyinto enhle ikakhulu nxa sikhangela ukuthi siphuma esikhathini se-COVID laba abantu kade bengazahambahambi khona. Ukufika kwabantu edolobheni lakobulawayo kuthuthukisa amabhizinisi akobulawayo.
Singathi imibukiso kumbe imihlangano enje iphathisa njani uZulu, ngingathi nje umuntu wakobulawayo?
Imihlangano enje iphathisa kakhulu labo vele abakwaziyo khona ukuthi kwenzakalani abaphezulu khona ngale abalamabhizimusi abavele bezinothele. Kwezo kusithi ke umphakathi uyabungakwazi okuyizinto okunje. Abantu bazazela i-trade fair, kungadlula i-trade fair ukuthi kwenzakalani okunye abasakwazi. So siyakhuthaza ukuthi ezinsukwini ezizayo kuchasiswe kakhulu abantu babekwazi nxa kuvuma kuhanjwe ngamalokishi ngamalokishi ukuze abantu babekwazi ukuthi kule mbuthano enje njalo ingabaphathisa njani. Kwenze ukuthi lalaba abasakhula abasathuthuka labo bafinyelele khonapho ukuze labo izinto zabo zibonakale kwazakale ukuthi bakhona ngoba izinto lezi ziyabe zisenza ukuthi kuthuthukise i-culture, kuthuthukise indlela yokuphila kwabantu. Siyakwazi ukuthi nabe siyafika ibo Victoria Falls kubo matopos langaphi ngapi. Kodwa ke abantu bakobulawa nxa kusezinto yakobulawa sikhanya ukuthi babekwazi ukuthi kwenzakalani, batshelwe ngezindlela ezijiyeneyo ezizakwenza ukuthi babekwazi ukuthi kuyini okwenzakala kobulawayo ukuze labo baphatheke babe yingxenye ngendlela abaphatheka ngayo nxa kuthe kwaba le-trade fair. Lakho sifisa ukuthi baphatheke ngaleyo ndlela wonke umuntu, kungaze kwaba yilabana abamabhizinisi abaphezulu kuphela baye bevele behlele emahoteleni bekhulumela emahoteleni lezi zinto.
Umnumzana Thembelani Dube ngomunye wabaqondisi bebulawayo Progressive Residents Association exoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Ngesikhathi kunanzwa usuku lwabomama bemaphandleni ele International Day of Rural Women namhlanje, iningi labo likhala ngokungalingani kwamathuba abo labomama basemadolobheni kanye labesilisa. Ngalokhu bathi bafisa ukuthi ngabe bathola amathuba alinganayo labanye babo ukuze baphile impilo engcono. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Omama baqoqele Studio 7 bathi lanxa usuku lwanamhlanje luqakathekile aludali mahluko empilweni zabo ngoba bephethe bebhekane lendubo ezitshiyeneyo. Unkosikazi Matilda Dube oyisakhamuzi evokole insiza uthi njengabomama bemaphandleni abatholi mathuba alinganayo labomama abasemadolobheni okudala ukuthi bazizwe beyisekile.
Isikhathi sokuthi akulamanzi. Uma kumele abone ukuthi akulamanzi, kumele abone ukuthi udla kakhulu. Kumele abone ukuthi umntwana wesikolo ubhade ngendlela efanele. Yikho konke lokhona kuyahlukuluza umuntu ongumama. Ama projects sibili awakho amaningi kubomama ukuthi bazisize labo. Umama laye azisize esemaphandleni angaziboni njengomuntu oyisekileyo. Ngoba nxa usuzikhangela uyabona ngani oyisekile kulalwana owemadolobheni. Kanti komama bonke siyafanana. Hayi, amathuba wethu kawalingani.
Unkosikazi Saziso Khumalo ngesinye njalo isakhamuzi sevukola uthi lalapho bezama ukuthi bazithuthukise njengabomama bemaphandleni bahlangana le ngxaki ezitshiyeneyo.
Siyazama sikhulu ukwenza ama-projects ethu, siyafuya inkukhu, siyathunga, siyalima, but i-problem esihlangana layo yikuthi izindawo zethu zokuthi sithengisele azikho, sigcina sihamba imimango emide sisiyazama ukuthi sithengisele ezo zinto. Even ukuthengisa nxa sisithengisa kuyizinto kodwa khona lokhu esiyabe silakho, sigcina sikuthengisa ngemali imali engasisiziyo ngenxa yokuthi siyabe sesiswele ukuthi senze njani.
Ukhansila kawathu ewilikisa komzimoni Gwanda North, unkosazana Zwelibanzi Mpofu, laye uthi malutshwana amathuba okuzithuthukisa kubomama bemaphandleni.
Nxa sikhangela omama abasemakhaya emaphandleni, ngabalathuba lokungezelela ulwazi kwezezimfundo. Plus futhi emakhaya ngapha omama kuyashota ukuthi ngakuyaba lama-vocational training centers angabancedisa emsebenzini yezandla. Khangela futhi amathuba kwezamabhizinisi ama-cross borders zona la kwenziwa kakhulu ngomama abasemadorobheni, abesemaphandleni basilela kakhulu.
Unkosikazi Juliet Nkiwane owesteze Wilonki uthi lanxa kuthakazelelwa ilanga labomama bemaphandleni, amathuba abo okuphatha ezombusazwe ephalamende malutshwane kakhulu.
Ephalamende kusasele kakhulu ngoba lanxa kufakiwe labana abangu-60 uyabona ukuthi inamba ilokhu phansi, lokhu siphansi kuyashelakala ukuthi kukhwezwe size siyefika ku-50%, sisekhatshana kakhulu kulo-50%. So i-constitution yona iyatsho ukuthi omama kumele baphakanyiswe, kodwa-ke njengelizwe asikafiki, kumbe njengabantu nje nxa kumbe kuyavotwa kumbe kuyakhethwa, asikabi lakho ukudobha umama simfake esiqongweni.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana bemaphandleni e-Women Development Association in Zimbabwe, WODAS, unkosikazi Sethekele Chabangu uthi lanxa ziningi inhlupho ezibhekane labomama bemaphandleni, kukhona okubambekayo asebekufezile.
La siqale khona besikhangele umama wasemaphandleni enjengomama oguqa izandla azwe umuntu ongubaba ukuthi kwenziwani la ekhaya. Kodwa namhlanje sizobungaza umuntu wesifazane osemaphandleni osekwazi ukuthi ame athi hayi.
Umeli wedale lephalamende Gwanda, unkosikazi Sipho Mkoni, uthi wasalisa ephalamende ukuze omama bemaphandleni bathole amathuba alinganayo labomama abasemadolobheni.
Kule mzamo yokuthi omama abasemaphandleni bangashiyani kakhulu labomama abasemadolobheni, bayenelise phela ukuthi khona bayenze ama-projects labo, bayenelise ukuthi bathole izimali zokuthi bayenze ama-projects abangabe beyafisa. Njalo nxa befuna ukwenza ama-projects, imali leyi bakwansi bayithole ebhanga lethu njengabomama okuthiwa yi-Women's Bank. Yebo, kambe amathuba abo afanani labomama basemadolobheni, ngoba umama osemakhaya uhlangana lenduvo eziningi ezishiyeneyo.
Usuku labomama bemaphandleni ele-International Day of Rural Women lwasungulwa inhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba ngomnyaka ka-2007 ngenhloso yokunanza ukuqakatheka komsebenzi wabomama basemaphandleni kwezentuthuko yamazwe abo, ikakhulu kwezokulima betholisa imuli lelizwe jikelele ukudla okulakho ukwehlisa ubuyanga xa bengasekelwa ngazo zonke indlela. Lonyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ethi Rural Women Cultivating Good Food for All, okunanza umsebenzi abawenzayo ekulimeni ukudla emazweni omhlaba. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Pakistan selithumele umbiko wokukhonona ngamazwi athulwe ngumongameli Joseph Biden kwale Melika othe ilizwe lakhe liyathandabuza ngomsebenzi wokulungiswa kwezikhali ze-nuclear zakwele Pakistan. Umphathintambo wezobudlelwano be-Pakistan lamanye amazwe omhlaba uButho Zardari utshele intatheli zindaba esigodlweni selizwe lakhe iKarachi ukuthi amazwi athulwe nguBiden ngolwesine kawaqondanga. UZardari uthe ilizwi lakhe lilandela zonke iziqondiso zamazwe omhlaba zokulungiswa kwezikhali ze-nuclear. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamabandla ezombusazwe amabili aphikisayo kwele Tunisia atshengisele namhla esola umbuso kamongameli Kais Saied abathi umbuso wakhe kawunaki inhlalakahle kaZulu othwele nzima ngenhlupho ezidalwa yokusilela kwamafutha ezimota kanye lokudla. Abasekeli bebandla le-Islamist Ennahda Party labe-Free Constitutional Party babuthene endaweni ezithiyeneyo kodwa bekhonona besethesa uSaied umlando wekwehluleka ukuphatha kuhle umnotho welizwe kanye lokuthi umbuso wakhe kawusiwo wentando kaZulu. Okwamanje wathi sidedele kusithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Debra Mkhasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sicubungula okuphathelane lomsebenzi wabo wokuthengisa izitaladini.
Abasebenzayo sebebaningi kakhulu kulezi ndawo lapha sebengene khona okungafanelanga khona. Kuzosiba lezi ndawo lapha vele esaphiwa khona thina lapho esithi zisemthethweni. Uzathola ukuthi izindawo lezi laba abangenile abangekho emthethweni yibo abathola amakhastoma ukudlula thina esizibombileyo ezindaweni ezisemthethweni. So sisakhulumisana lo hulumende kanye lo council ukuthi kulungisiswe. Siyaqoqisana kodwa i-implementation yangkhona yiyo ekhanya engathi sasilela. Ngoba uzathola ukuthi kulezi ndawo like singakhuluma ngo 5 Street owavelwa wavalwa ngesikhathi se-COVID but usegcwele usele membership uselabantu abaningi ukudlula thina esisezindaweni ezicacayo esizibhadalela khona ama-license. Ufind ukuthi khonapha izindawo zangkhona zona lezi akule ezindawo ezinjengama-toilet, indawo ezinjengeimpompi zokunathela amanzi azikho lezo ndawo kodwa abantu baphonga ungena mahlayana nje bethengise. Kule ndawo le babazayo kuthiwa kusegodini isithenjisiwe-ke ukuthi sizavulwa khonapho kubo-October November, khonapho kuseya kubo-December. Abantu baye sebengenile izindawo esikhangelele ukuthi abantu maybe bengakuyangena khonaphana bazathola ukuthi besebenze kuhle. Noma nje kuseselamanye ama-challenges esakhangeleyo ngoba indawo leyana yathengwa iliswa yi-terracotta. I-city council iyathola i-percentage, i-terracotta layithola i-percentage. So kukhona okunye lakho esesakukhangeleyo njengabahlali bakoBulawayo, njengezisebenzi zakoBulawayo ukuthi indawo lezo zizasenelisa yini. Ngoba sinanzelela ukuthi i-city council kayiselamandla ngayo leyo ndawo noma ilawo mbijana kodwa amaningi amandla akhona ngale ku-private lokuze yena lowo terracotta ozasilisa esibhadalisa imali azifunayo. So kwakade sihayi sisakhala ukusebenza kwethu kubi sibili akukho free and fair ngendlela esasixoxisane ngayo lohulumende kanye lo council siqalisa ngoJanuary. But nevertheless njenge-PVTA sikhala lathi sisenza sile market yethu lathi siqalisileyo ukuyiyakha esikhangeleleyo nje maduze ukuthi la izabe siphelele vegetable market esenkulumane complex
layo siyakhe ngokuthi sinanzelela ukuthi abantu bayagcwala kakhulu edrobheni ku-CBD bengenisa izinto zabo ezokuthengisa izinto ezinjengama-vegetables. Esiyakayo silabangane bethu be-DCA labanye abangane abaphakathi esiyakha ndawonye ukuthi leyo makethi ingaphumelela ivulwe nxa isiphelile. Yimakethi ezancedisa ukuthi abantu bonke abahlala emalokitshini instead of ukuthi bebuye ngapha kobulawayo edrobheni esi-PD baza kuya khona ngale enkulumane besiyahodisa iy'mpahla zabo, kube labazathengisa phandle labo ibhizinisi ihambe isiya phambili.
Siyabona njalo ukuthi bekulo dubo lokucitshwa kwamagetsi mahlayana. Solunjani-ke lolo udubo? Yiziphi ezinye ingxaki elidibana lazo emsebenzini wenu?
Amagetsi ethu ayahamba kakhulu okuthi acine e-affect ibhizinisi kulaba abathengisa izinto ezingathi ziyabe zifuna amagetsi, umqando eziyabe zifuna ukuthi kube le-lighting. Njalo noma sikhuluma ngokuhamba, amagetsi asekhwelile. So thina njenge-informal sector sokusiba nzima, sikhangela njalo lohlupho lwamanzi. Thina njenge-informal sector amanzi sayasebenzisa kakhulu ngoba sigezisa kakhulu izinto zethu esiyabe sizithengisa, izilimo siyazigezisa nxa zibuya zingena emakethi. Sizokuthiyeneyo sizothiwa namhla ngabala ma-detergents okuklina amanzi, kwesi sikhathi uzokuthiwa namhla amagetsi ahambile, so amadamu kapontshwa ngamanzi ukuthi efinyelele.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ebesixoxa laye ecingweni ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Sibonga lapho uSithandekile Mhlanga obesethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko. Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba, kasizweni ukuba uChris Gande kuliviki usiphatheleni.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, ngiyabonga baba Gande. Ngiyabonga ukwamukelwa.
Ungasitshela ukuthi umumo onjani ngemva kwembiko yokuthi amalanga ukuthi amaphepha awokuhlala kumbe ukusebenza okusemthethweni khona ngapho kwele South Africa asengezelelwe?
Umumo awutshintshanga baba Gande, abantu nje kube lokuthabisa abantu okuncane ukuthi sokwengezelela. Nxa kusengezelelwa nge-6 months, i-6 months leyana abanye ama-employer athi wona ngeke sikusayinise i-contract e-6 months. Futhi ke bekwenza khona lokhu uhulumende senza lokhu i-Home Affairs ibingenzela ukuthi isiza abantu, kodwa ibilokhuza ibiphendula ekubona kubhalwe ku-affidavit yalezi nhlanganiso ezihambisa uhulumende ecourt. Yasibona ukuthi bakhulume ngokuthi isikhathi sibe sifitshane, into ezifana lazo nalezo. Njalo balamacebo okuthi batshintshe i-immigration law ngokuphela kwawo nalumnyaka. So ke lokhuyana okuyinto ayisiyo into okungathiwa kumbe itshintsheni, yindlela yokuthi uhulumende angadliwa ku-court case le ezangena mhlaka 5 kusiya ku-7 October.
Manje nxa sikhangela umumo wona lo, bakhona yini osuzwile ukuthi bagcina bephenduka ekhaya ngenxa yokuma kwezinto.
Ye abantu bayaphenduka ekhaya kodwa nje ukuthi kwesinskhathi kungabe kungaphuma ngezindabeni. Ungakhangela lapha ezindaweni esihlala kuzo abantu abaningi abasasebenzi. Abantu abaningi abasasebenzi abantu abaningi sebesehle ukubhadala ama rent. So into abayenzayo kunje nxa sekusokungehlule ngithatha isikhomo sami ngingena ebhasini ngihamba. Bayahamba abanye abanye basasala lokho belethemba lokuthi enxa kungatshintsha kuthiwe sokuapplyeka ngoba izinto abazifunayo kuapplyeni kwakhona zinzima kakhulu. Labaqhathi ukuthi baliphe lawo maphepha khona into ezifunekayo zinengi kakhulu futhi zinzima. So labo bacina ukuthi baphephe ikuhlupho lwakhona umqhathi uyala kwesikhathi ukuthi akubhalile. So ke ngamafeature yebakhona bahamba.
Ubona umumo walabo abathi bona abeZimbabwe basuke abafana labo Dudula unjani belokhu befuna yini ukuxotsha abantu beZimbabwe?
Yekulamalanga bathule kungathi nje kuthule yilokho abantu bangakubiza ngathi uneasy calm ukuthi kuyabe kungala kuthula loba kuyikuthi kungela umuntu ochayiwe kumbeni wenziwani ngoba okwenza bangathi bathule kube indaba yokukhuluma ngama court even ale operation Dudula ibingathithi layo ifuna ukuthi iyefaka ama lawyer abo nxa kuzakhulunywa indaba le ehanjiswe e-court yiZimbabwe Immigration Federation lelo kuzen lale iHelen Suzman Foundation labo Simba Chitani. So kuthi ukuthi basamelele ukuthi bezwe khona. Kodwa ungachecka i-social media yikho lapho othola khona i-violence eningi ukuthi baye besala beSimba phansi ukuthi vele abantu bangavunyelwa ukuthi bathola amaphepha ngoba bayabambanisa ukuthi kuthi abantu ngama illegal immigrants. Labantu abalamaphepha uhulumeni afuna ukuba rob abancithe sebesenzwa ukuthi ngama illegal immigrants. So lokho akukatshintshi, akukatshintshi lokho.
Okugcina ungavalelisa abalaleli.
Hayi ngiyabonga ngivalelisa abalaleli ngokubabingelela ukuthi linjani, sithemba liyaphila. Siyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ebesiqoqa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibane njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Sibonga kakhulu lapho uChris Gande obexoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Joshua Nkomo, Kabugo, Anyongolo, Aramatase, Latela Zimbuge, Sikumbese Tulabetugi, Pasqueza Mosako, Abayebekeza Ramazi, Uzensundi Abensundu, Kaluwe Sizibasase Rhodesia, Unziamante Bere, Eya Kupaba Mshobe Sizibeni, Zapu Lugute Linkabe Zasitunga, Buluku Elendo Teyota, Eli Kowa Lichum Lamajota.
Abafana bakogodlwayo lapha besipha ingoma abayithi Nyongolo bengoma uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Singeke hlukanise ihlobo wathi sikhangeleni njalo indaba ebezikhokhela abantwana besikolo seTeen World abayisithupha babhubhe izolo kusihlwa engozini yebhasi kwalimala phose abangamachumi amane 39. Umbukiso weSanganayi Hlanganani walonyaka oqale ngolwesine kobulawayo ugqitshwe namhla aphatheke kuwo besithi uhambe kuhle. ngesikhathi kunanzwa usuku lwabomama bemaphandleni le International Day of Rural Women namhla iningi labo likhala ngokungalingani kwamathuba abo labomama basemadolobheni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngugayino Gumede Saidi.
Ulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.